manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 9 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanga vari mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT Muzvare Tokozani Kupe vave nhengo yeBatrizens Coalition for Change uye bato ravo reMDCT hakuchina. Asi mutauriri weCitizens Coalition for Change mudunhu reUlawayo waSweden Turoza vanoramba kubuda pachena panyaya iyi vachiti musangano waitwa nhasi wapindwa naMuzvare Kupe pamwe chete nemutungamiri webato reCCC Vanelson Chamisa wanga uri wenhengo dzedunhu chete. Bazi rezvedzidzo yepasi rinoti rakakwanisa kumisa kupararira kweCovid-19 muzvikoro zvisati zvavharwa panguva iyo bazi rezveutano riri kuti vanhu vaviri vakafa nezuro nedenda iri. Chikwata chehwahwa icho chiri pasi patafura yeCasolaga Premier Soccer League chinoita zvishamiso nekurova Chicken Inn iyo iri pamusoro petafura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanga vari mutungamiri wechimwe chikwata chebato reMDCT Muzvare Tokozani Kupe vanoti vasiya bato iri vachipinda mubato reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa naVanelson Chamisa. Izvi zvinotevera kupinda kwaita Muzvare Kupe mumusangano wedunhu reUlawayo mubato reCCC wapindwa nemutungamiri webato iri Vanelson Chamisa nhasi uko vasangana nenhengo dzavo vachidzitenda nekuvhota kwadzakaita uye kukorokotedza vakakunda musarudzo dzemabyelections dzakaitwa mwedzi wapera. Nonzo dzimwe nhengo dzeCitizens Coalition for Change hadzina kufara nekuvepo kwaMuzvare Kupe pamusangano uyu izvo zvanga zvaita kuti vange vade kurambidzwa kupinda. Asi mutungamiri webato iri Vanelson Chamisa vakazopindira vakaita kuti Muzvare Kupe vabvumidzwe kupinda musangano. Asi mutauriri waMuzvare Kupe Vantando Ndlovu vanoti izvi zvave kureva kuti bato reMDCT ratovigwa zvachose vachiti nhengo dzose dzanga dzichitevera Muzvare Kupe dzave pasi pebato reCitizens Coalition for Change. Ngatinzwei vanhlovu vachitsanangura.
Ndingataure ndechekuti Madam Kupe ange ari nhengo yemusangano wakaitikwa nhasi weCCC kukaDonald Hall kuUlawayo. Sezvo muchiziva kuti Dr. Kupe aka taurira vatori venhau muna machi kuti achange achishanda naChamisa saka nhasi izvo zvazadzwa nekuti Dr. Kupe aenda kumayero ari nhengo yepato reCCC inotungamirwa naPresident Chamisa.
Tinozwa kuti Dr. Kupe vambenge vachirambidzwa kupinda nedzimwe nhengo dzeCCC zvazofamba sei?
Ona asi takazoona kuti musangano wakaenda mberi zvakanaka wakaenda mushe vanhu vakagamuchira Dr. Kupe waive mufaro vanhu vachipemberera izvozvo hatina kuzoona even iye mukuru wedu President Chamisa akange kafara zvakanaka.
Saka zvaakureva here kuti Dr. Kupe havachisina bato ravanotungamira reMDCT vave nhengo yeCCC?
Zviri kureva kuti Dr. Kupe nawo ari memba yeCCC inotungamirwa Nelson Chamisa. Zvinoreva kuti zvose zviri kuitika pasi pebato reCCC. Hatina bato reMDCT ratovigwa akusina pato reMDCT tave kuTCC nembozose zakati zvichitsigira nokakute zvate nembo zveTCC inotungamirwa naPresident Tabisa.
Tichitarisa panyaya iyoyi Dr. Ndlovu, tirikuona kuti vakawanda havasati vanzwa Dr. Kupi vachibuda pachena kuti vasiya bato reMDCT. Ndokutozivisa here kwamuri kuita uku?
Hakuna kumbo show public kuti ane nebato reTCC zvinofura zvakaitika nhasi. Nhasi Dr. Kupi aenda kumayero akapinda musangano weTCC nenhengo dzeTCC neridhashepu yababatamisa. Saka there is no other signal inofura iyi yakaitika nhasi.
Mutauriri waMuzvare Tokozani Kupe, Vantando Ndlovu, vari parunare kuulawa yeme Studio 7. Tabatwawo mutauriri weCitizens Coalition for Change mudunhu reulawayo waSwithen Chirowodza, vanoti musangano waikwa nhasi uyu wanga uri musangano wenhengo dzedunhu chete kwete weveruzhinji, izvo vanoti hazvina kufadza vamwe pavaona Muzvare Kupe vachipinda mumusangano uyu. VaChirowodza havana kuda kubuda pachena kuti Muzvare Kupe vave nhengwe bato ravo here kana kuti kwete. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nhasi tadzirwa chaizvo. Tenge tine mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu redu rinoiri guta reBulawayo, guta remadzimambo sekutaura kunoitwa kunoku. Tafarawo kuti mutungamiri wedu auya kuzokorokotedza vakakunda musaruto dzapera March 26. Uyezve vachisimbaradza musangano vachitaurira vanhu kuti pane basa rakawanda rinoda kuti riitwe, nokuti gore rinouya tine sarudzo dzakakosha dzeharmonized election dza2023. Saka vengu vari kukurudzira vanhu kuti vabatane, kusave nekupokana, vanhu vashande.
Tinozwawo kuti mutungamiri werimwe bato reMDCT Dr. Tokozani Kupe vapindawo musangano uyu asi vambenge vachirambidzwa nenhengo dzebato renyu reCCC kupinda musangano uyu. Mungatiudza kuti zvafamba sei?
Nyaya yaiitika ndeyekuti musangano wanhasi wakakurudzirwa uchinzi musangano weprovincial assembly, zvichireva kuti musangano unopindwa nenhengo dziri mumastructures, nhengo dziri mumaofisi dzinoshanda kuCitizens Coalition for Change. Saka kusvika kwavaita, vamwe havana kufara kuti musangano uyu hausi wepublic. Chiziviso chavo chiri chekuti dai musangano wengoro wemunhu wese taidaitira kurali kuwhite city kana kuamphitheatre. Asi mushure mekunge vanhu varambidza Mike Kupe vapinda, mutungamiri ndeazovarerutsira akakumbira vanhu kuti vatendere kuti vapinde musangano.
Taita hurukuro naVantando Ndlovu vanotaura vakamirira Muzvare Kupe vachiti Muzvare Kupe nebato reMDCT vave nhengo dzeCitizens Coalition for Change. Ndizvo here uye vachamisa vapa here tsananguro pamusoro peizvi?
Pandambotaura nimwe program ndataura inini kuti kana uyo ari kunzi mutauriri wavaKupe ari nhengo yeCitizens Coalition for Change anoziva tsika yedu yekuti province yeBulawayo ine mutauriri mumwe chete ane vanomuteedzera. Saka kana ari munhu weCitizens Coalition for Change anenge achinyatsoziva mutemo unenge uripo musangano. Hatitenderi kuti munhu wese anga achitaura nevatapi wenhau, nokuti tinoita kuti urumba usamire zvakanaka. Mai Kupe vataurira vatapi wenhau ende zvino zviripo padande mutande kuti Mai Kupe vatiwo vanhengo yeCitizens Coalition for Change asi isina chigaro. Ndo zvavapa kuvatapi wenhau.
Vanga vari mutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reulawayo waSwithen Chirowodza, vari parunare muulawayo yeNew Studio 7. bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa necovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi mashanu nevanomwe kana kuti 5,457 vamwe makumi mashanu nevashanu kana kuti 55 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare zvichakadaro bazi redzidzo yepasi rinoti rakakwanisa kumisa denda recovid-19 muzvikoro apo zvanga zvisati zvavharwa kuburikidza nekutevera mitemo inodzivirira kupararira kweutachiwana ngatinzwei hurukuro yataita nemutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro
vakandemire isu sebazi reprimary nesecondary education tinonzwa kufara kukuru kuti denda recovid muzvikoro medu takakwanisa kuritsipika takaritsipika zvekuti harina kana nako harakamboenda nako pese pata takavhura zvikoro apo
makazvikwanisa sei izvi
izvi zvaibatsirwa nenyaya yekuti taakunyatsoziva kuti kunopfekwa mamaski kunoitwa social distancing kunotorwa temperature kunogezwa maoko kunosanitaizwa ende hakungopindi munhu wose wose pachikoro asina chakanangana nacho chinokosha chakanangana nechikoro zvinoita kuti COVID-19 isapinde muchikoro medu uye ikapinda isapararire tine futi medu tachiita kuti maclassroom edu anga vana vachigara vari nephysical distancing vasiri pedo nepedo saka izvi zvakatibatsira chaizvo kuritsipika denda recovid mutemu yapfuura iyi
tiri kuonawo kuti chirongwa chekubaya nhomba hurumende ichipinda mumisha inogara veruzhinji kana blitz chakapera ichi chakaona vana vechikoro vakawanda vachibayiwa nhomba zvii zvamungataura pamusoro pechirongwa ichi
blitz yakaitwa yevaccination yakaitwa nebazi rezveutano yakatibatsira zvikuru kuti vana vese vane makore 12 zvichikwira vari kuenda kundobayiwa vaccination kuti vadzivirire kutapurira kana kuwana denda recovid-19 chinoita kuti vana vakawanda vauya kuzobayiwa vaccination iyi ndechekuti vabereki vazonyatsozviona kuti aiwa izvi zvinotibatsira kwete sezvikoro chete asi senyika uye nemunharaunda saka tiri kunzwa kufara chaizvo kuti patinovhura pateni inotevera tiri kutarisira kunge tisina kana covid kana imwe zvayo muzvikoro zvedu ndatenda
vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare nestudio 7 Ukraine nemadzisavira ayo vari kushoropodza zvakasimba kurwiswa kwenzvimbo inokwirirwa zvitima muUkraine nezuro vachipomera Russia mhosva yekuuraya vanhu. Vakuru vakuru vekambani yezvitima iri pasi pehurumende yeUkraine vakati vanhu makumi mashanu nevaviri kana kuti 52 vakaurayiwa kusanganisira vana vashanu uye vamwe makumi masere nevanomwe vakakuwadzwa pachiteshi chiri muguta riri kumabvazuva kweUkraine reKramatorsk. Chaishandiswa kuburitsa vanhu zvavo kuendesa kusina njodzi. Mutungamiri weUkraine Volodymyr Zelensky vakati chiitiko ichi chakaitwa maune kuuraya vanhuwo zvavo vachiti zvakaratidza kuti mauto eRussia haana chivindi chekumisidzana nemauto eUkraine kuhondo saka ave kuparadza vanhuwo zvavo. Vakati Ukraine ichaita zvose kuona kuti ndiani akaita chipi panguva ipi kuitira kuziva zvose zvakaitika nevakakonzeresa kuti vazivikanwe. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatiwo mumashoko avo paTwitter kurwiswa kwechiteshi chezvitima ndeimwe mhosva hombe yekuponda yakaparwa neRussia. Sangano reUnited Nations rakashoropodzawo chiitiko ichi nezvimwe zviri kuitika richiti hazvitambirwe zvachose uye kutyora mitemo yekodzero dzevanhu pasi rose. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuIsrael apinda munzvimbo inonetsa yeJenin iri mudunhu reWest Bank. Nhasi mugovera ndokuuraya chizvarwa chePalestine nekukuwadza vamwe 10 nevaviri mushure mekupika kuti hapana zviri kuzovatadzisa kumisa kuenderera mberi kwemhirizhonga. chitiko ichi icho chatora nguva yakareba chinotevera zvakaitwa nemumwe murume wemujenin aive nepfuti anonzi aingopfuura chero chaasangana nacho musi wechina usiku muTel Aviv ndokuuraya zvizvarwa zveIsrael zvitatu nekukuwadza vamwe vanodarika gumi nevaviri. Sangano renhau reReuters rinoti mutevedzeri wameya weguta reShanghai riri muChina abvuma kukundikana kweguta ravo mukurwisa denda reCOVID-19 panguva iyo vanhu zviuru makumi maviri nezvitatu zvine mazana matanhatu kana kuti 23,600 vavanikwa vaine denda iri nhasi mugovera uku America yabvumidza vashandi vayo vasina kukosha zvakanyanya nemhuri dzavo kusiya muzinda wenyika iyi uri muguta iri. Mutevedzeri wameya vaZongming varumbidza rutsigiro kubva kune veruzhinji pamwe nebasa riri kuitwa nevari kutungamira mukurwisana nedenda iri kunyange hazvo paine kushoropodzwa neveruzhinji kwemitemo yakaomarara asi vati kubatwa kweutachiwana uku kunofanira kusimudzirwa. Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kusangana nemadzimai chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 uyo ari kutaura nemumwe mudzimai ari chizvarwa cheZimbabwe anodzidzisa muSouth Africa.
Kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muhupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muSouth Africa. Tichange tiri kutarisa zvavari kusangana nazvo munyika iyi yaberekera ingwe mune dzimwe nzvimbo pari zvino.
Ndinonzi Margaret Maposa, ndiri kuCampton Park kuSouth Africa.
Zvii zvamuri kutarisana nazvo semadzimai kunzvimbo iyi yeSouth Africa pari zvino?
Inini personally ndakanga ndichilecture pane imwe college kubva 2011 asi gore rakapera takabva tamiswa mabasa zvikanzi taakudava nemaid. Unayo valid permit yako, general permit ine 5 years, kwakanzi taakungorinyiwa macontracts vane maid chete ndobva tamiswa. Saka izvozvi pensheni chaiyacho kuti ibude it's a struggle. Unogara uchingoudza kuti wakanganisa zvakati, fila fomu rakati, isa fomu rakati. Saka tinotori nestruggle yekuti tiwane mapensheni yedu zvokuti we suspect kuti uda mari dzacho dzine kumwe kwadzaimboiswa. Iyi yangova delaying tactic. Saka izvozvi ndinoticha zvangu online. Vana vangu ndinogara munomujobheni vandototicha vana vari kuDurban online.
Semudzimai pane mamwe mabasa amuri kubata here kuti zviendeke muchiwedzera pamari yamuri kuwana mudzidziso dzamuri kupa idzi online?
Basa rangu parakapera ini ndakafunga kuti ndorarama sei. Ndakatanga kuhodha ice cream ndichinomira pachikoro ndichitengesa washing machine mumba mangu ndikaidentifya kuti pane mabhachura asingadi kuwacha. Ndichiva approacha ndichiti hamude here kuwachigwa maworksuit vana makanika ndichiwachira. Zvese izvozvo haufi nenzara unowana kamukamari.
Zvamira zvakadai semadzimai zvii zvamunoshuwira mune ramangwana takatarisa nyika yeZimbabwe?
Ini ndinofunga kuti kana tiri kunze kudai so zvatinoshuwira kuZimbabwe ndezvekuti ngatidzokerei tinovaka nyika yedu. One, ngatirejistei kuvhota. Uyezve pane something chandakanotisa semadzimai. Zvinonzi musha mukadzi ndosaka even nyika ichirifeiwa ichinzi shi inorifeiwa somunhukadzi nekuti nyika ndomusha. Hanzi a man builds a house but the one who makes it a home is a woman. Saka nyika yedu kuti ivakike inodai sumadzimai timire. Tinomira sei nekuva in the right standing yokunyatso mira pachokwadi tonorejista kuvhota. Uye kana warejista kuvhota usagara mucomfort zone yokuti ndakambovhota 2008 ndiri paconstituency yakati ndopane zita rangu wozotanga kucomplaina musi wemavhotes kuti ndanoshaya zita rangu. Aiwa, before musi weelections go and check, let's go and verify as women. And sevakadzi ngative active in politics.
Zviri nyore here kuti madzimai awanikwe ivo achipinda panyaya yezvekumatongerwo enyika?
Zvinogona kusava nyore asi ngatizamei nekuti iarea iri dominated nevarume uye isu semadzimai maitisu tinodzikisira na pasi tichiti munhu akada kuti atungamirire Mwari vakatipa zvipo zvakasiyana siyana kunobva kwanzi akachenjeresa saka tinofunga kuti kuve mudzimai nokuve muroora kana kuti chi unofarwa kusamiririra vamwe nokutaura pachaunga zvinhu zvine marights evanhu nekusimudzirana saka tinonyaya kudzikisirana kuti akazongwarisa
kurudziro yamungapowo vamwe vakateerera pari zvinonyanya madzimai ndeyekuti chii
madzimai kana tiri kunoko ngatizivei kuti tichadzokera kumusha home is best kuijipita hakuna upenyu uye madzimai tichikiya kiya tiri muno kudai usaita shuviro yekungoti unoti mari yandiri kuwana ndiri musikana webasa ndoda kutotenga stendi yangu mubvizo ndoda kunotenga kubudiriro mastendi emumataundi akudhura bring the city to your rural home gandi wari kwasabhuku ukaripiwa nasabhuku ukamupa $200 mari yaunga uchatenga stendi mutaundi unovaka imba ikasvika pawindow level imba yako yekuti yekuruzevha woisa masola woisa matiles woisa granite saka ngati madzimai ngatisiyei mentality yekuti unotenga stendi ichazoripozeswa necity council ngati zviempowei nemaprojects nekuziva kuti tichadzokera kumusha
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutiendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iye zvinotokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu Nasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care, Reverend Forbes Matonga, vachitaura pamusoro pematano anofanirwa kutorwa nedzihurumende pamwe nemasangano anopa rubatsiro nevarimi mukudzivirira nzara.
Tinoshamisika kuti varimi vedu sei vasingakwanise kubatsira macommunities edu nemutoo uyu yekuti izvozvi izvi zvingavaite take advantage of nzizi dziri kuyerera idzi matsime ane mvura asati aita running down mvura isati yapera iyo ngavaishandise kuti vanoburitsa zvimwe zvinogonawo kuvabatsira muupenyu hwavo izvozvo zvinoita kuti tipunduke izvozvo zvinoita kuti tirerukirwe nenzara vana vanobva kuchikoro vanosikona pamba paine nyemba vana vanodzikodya miriwo iyoyo vachisanganisa nenyemba kana kuitirwa masupu vachidya vana vanoguta vakatoenda kunotamba vakaenda kuchikoro saka ngatiregei kumirira kuti tichadhoneterwa nekuti vanodhonota vacho vashoma zvinhu zviri kuda mari yadhona zvakanyanya kuwandisa
saka mazano api amungapa kudzihurumende pamwe nemasangano akazvimirira iwaya anopa rubatsiro kuvarimi Reverend Matonga
ndakambonge ndichipa yambiro iyi ende ndinoidzokorora zvekare kuwanda kwaita nyika dzine nzara muAfrica munomu zvinorevawo kuti kushomeka kuchaita rubatsiro nekuti nyika dzinodhoneta marubatsiro inyika shoma ende nyika shoma idzodzo idzo izvozvi mukatarisa nehondo dziri kunana Ukraine uku dzaafektwawo nehondo iyoyo ende they are investing in that war zvinoreva kuti mari ichawanikwa yekudhoneta chikafu kunyika dzemuAfrica idzi inenge iri shoma haikwanire vanhu ava saka dano vanhu vakaita sevari munana Zimbabwe vanga vachigona zvimwe zvinogona kuitikika nemvura iri kuyerera ingazviitwe vanhu vanogona kurima miriwo inokasika ngana reti voifusha miriwo iyoyo vogara vaanayo vanogona kuisa nyemba dzakaita kunge tunyemba twema 2 months tuya kuti vomboita anenge madiridziro vokohwa nyemba idzodzo dzichavabatsira mangwana apa zvizoita kuti kana dai muine zvamunodhoneterwa but imimi munenge muinewo pamunotangira saka tinofunga kuti zvinhu izvozvo izvo zvinoda kuti zvitarisirwe zvichionekwa kuti zvinofamba sei saka tiri kufunga kuti ndo mamwe emaadvise atinogona kuvapa pari zvino
tinoona kuti kune masangano akawanda anopa rubatsiro Reverend Matonga ndezvipi zvaari kuita mukubatsira kurerutsa dambudziko renzara iri munyika dzakabatwa nenzara iyi dzakaita seZimbabwe
masangano anopa rubatsiro tiri kukumbira kuti iwayo ngaashande zvakanyanya nevarimi sekutaura kwandaita ende vapa advice yekuziva zvinhu zvinogona kuitikika panguva yatiri ine dziripo mbeu dzinoita muchando ngadzi itwe. Dziripo mbeu, dzinoda mwaka mushoma shoma kuti dzite machua, ngadzi itwe. Zvinhu izvozvo zvikaitwa izvi. In the long term, munozoona kuti zvinhu izvo zvinotibatsira. Tinotarisirawo zvekare kuti hurumende ngadzi subsidize zvinhu zvakaita kunge fertilizers. Those things are very expensive for varimi vari kumamisha. Ngapave nari subsidize. Isusu tino discourage zvinhu zvekuita kunge kudonata. Ngatidzidzise vanhu vedu kutenga asine mutengo wakachipa. Zvinomupa kuti ave responsible. Vana vapedze nguva vari mumakiyu ekuda kutambiriswa zvinhu vachitadza kuenda kosenza. At times vashandi vari kuuraya nguva nekuswerera muswere wese vakamirira kuda kupuwa zvinhu zvemahara. When they should be working mumaminda mavo. Zvinhu ngazvingoitwa available to everybody. Ende zvinhu ngazviitwe affordable, zvigone kutengeka nemunhu wese. Izvozvo zvehurumende dzinogona kuzviita zvichiita kuti vanhu vazvisenzere pachavo vasiri dependent on somebody. Asi nekuda kwepolitics, vanhu vanoda kutambirisa vanhu, zvovaita kuti vave vaine simba pamusoro pevamwe, zvovaita kuti ndovanoita sekunge ndovari masevia evanhu. Hazvina zvazvinobatsira. Munhu ngaazvimiririre. Tive ne food security at household level. Dogs in the yagara.
Tinotenda zvikuru Reverend Matonga nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu Our Lives. Tinotarisa upenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Chikwata chiri pasi petafura chehwahwa nhasi chaita zvishamiso nekurova Chicken Inn iyo iri kutungamira makundano enhabvu yepamusoro ekasolaga Premier Soccer League. Asi Dynamos yakundikana kushandisa mukana wekurohwa kweChicken Inn uyu kuti iende pamusoro. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Rozhinji rinotevera mutambo wenhabvu rwashamisika nhasi masikati. Apo hwahwa yarova Chicken Inn 3-0 ndokupa Dynamos mukana wekuenda pamusoro petafura yePremier Soccer League. Hapana angachipa hwahwa mukana wekukunda mumutambo uyu, asi kwata ichi changa chatove nezvibodzwa zviviri kwasara maminitsi makumi maviri kuti mutambo uyu upere. Mutambo uyu ndewechipiri chete hwahwa ichikunda mwaka uno zvichitsinhira mashoko emuongorori wemutambo vaLorenz Wekwete ekuti nhabvu yashanduka. VaWekwete vanoti zvaitwa nehwahwa izvi zvinoratidza kuti zvikwata zvidiki zvinokwanisa kuzviitawo.
Chikwata ichi chaita zvinofadza zvikuru, chaita zvinofadza zvaratidza kuti vanokwanisa kuzviita, vanodadisa.
Kurohwa kweChicken Inn kwanga kwapa Dynamos mukana wekuenda pamusoro petafura nekukunda ngezi Platinum Stars, asi izvi zvaramba. Dynamos yaita mangange 0-0 nengezi. Izvi zvave kureva kuti Chicken Inn neDynamos dzaenzana pamapoints makumi maviri nematatu, asi Chicken Inn inoramba iri pamusoro nezvibodzwa. FC Platinum iyo ine mukombe uyu iri kuenderera mberi nerwendo rwayo mushure mekurova Blauwe City 2-0 munhandare yeLuveve Stadium kuBlauwayo. Muongorori wemutambo wenhabvu vaTinashe Museti vanoti pakati peFC Platinum nengezi ndipo pachabuda anotora mukombe wemwaka uno. Asi Triangle iyo yanga iri pachinhano chechitatu yasangana nedambudziko muNational Sports Stadium umo yadamburwa 1-0 neHerentals. Mune mumwe mutambo wenhabvu wanhasi, Black Rhinos yarova ZPC Kariba 2-1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Wanambukela kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 9 kuMabasa 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, owazakala njengomkhokheli welinye lamacele MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uthi ibandla lakhe selingene kwele Citizens Coalition for Change kulandela ukuphatheka kwakhe emhlanganweni lapho bekulomkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa kobulawayo namuhla. Isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo uMnumzana Sweden Chirowota uthi bamangele bebona uNkosazana Khuphe ezama ukungena kulo mhlangano ngoba ubungo isigaba atsho omuntu wonke.
So simangele sibona ubani uKhuphe eme phandle ezama ukunjani ukungena. Umongameli ubonile lokho wamvumisa yena ukuthi anjani angene. I-provincial assembly ayingenwa ngumuntu wonke.
Balokhe behlalele evalweni abokuza eDeepsclaw eSouth Africa kulandela ukubulawa kwesizalwane seZimbabwe kulelo lizwe kuthange.
Kuthenzi kakhulu lapha eDeepsclaw ngoba umuntu waseZimbabwe nje umuntu ongasafuna kabiyo lapha. Akusena ndaba nokuthi ulethe phamba ulaphepha uyona mbawoni. Kusho abantu sebehlalele evalweni. Sike sezwa i-audio lapha eDeepsclaw sisothi yena balele beqashile impela bahambe bayalala egangeni. Besesaba khona ukuthi kuyangenwa sobantu kulokhu kudingwa ngaphela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Owazakala njengomkhokheli welinye lamacele MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uthi ibandla lakhe selingene kwele Citizens Coalition for Change kulandela ukuphatheka kwakhe emhlanganweni lapho bekulomkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa kobulawayo namuhla. Kubikwa kulabanye abamvimbeleyo ukuthi angene kodwa uMnumzana Chamisa wasukuma yena ngokwakhe wamngenisa. Njalo wakhuthaza ibandla lakhe ukuthi lingabi lenzondo kodwa lamukele abanye ngoba i-CCC kulibandla elitsha. Owazakala njengesikhulumeli se-MDCT uMnumzana Ntando Ndlovu uthi akusela MDCT ekhokhelwa uNkosazana Khuphe ngoba leli bandla selingene ku-CCC. Uthi akuzange kube lengxabangxoza njalo wonke umuntu wamukele uNkosazana Khuphe ngazo zombili. Wamukelwe njani uNkosazana Khuphe kulo mhlangano? Ungachaza ukuthi kahle kahle akusela MDCT yini njalo uNkosazana Khuphe uselilunga le-CCC?
Umuntu ade umlandeli kaDr. Khuphe sengumuntu webandla
ne-TCC elikhokhelwa ngubaba uChamisa. Bakusela abantu udokotela uKhuphi alikhokhelayo njengoba sitshele abantu bakhe athi kumlandela ukuthi kabayesikela ubaba uChamisa laye ngokwakhe udokotela sesikela ubaba uChamisa okuveza ukuthi hhayi bakusela ibandla okuthiwa yi-MDCT ekhokhelwa ngumama udokotela uKhuphi.
Lizakwazisa abantu ngokusemthethweni yini ukuthi i-MDCT ekhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphi isiyi-CCC?
Into eyenzakele namuhla ilo mbutho kunalowo uzayo ukuthi kambe kuzayenzakalani kuba i-MDCT yade likhokhelwa ngumama uKhuphi. Umutho ngokuthi akusela bandla okuthiwa yi-MDCT bonke abalandeli bakadokotela uKhuphi bayakwazi sebenesikhathi betshelwa kusukela ngozibalelela lo nyaka ukuthi hhayi sonke sesisiyangena kubandla le-TCC. So abalandeli bakadokotela uKhuphi kade belandela udokotela uKhuphi bonke bayakwazi ukuthi sesisiya ku-TCC sesingamabandla sesilibandla linye le-TCC siyengenile ku-TCC kela ngitholakalani ozakhulunywa khona ngebandla le-MDCT. So isenzo sanamuhla yiwo umutho omkhulu ukuthi sesingabantwana be-TCC ngaphansi kwesandla sikababa u-advocate Nelson Chamisa.
Lo umnumzana Ntando Ndlovu obesazakala njengesikhulumeli se-MDCT esixoxelayo ekobulawayo. Kusenjalo isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Sweden Chirowoza ukobulawayo uthi bamangele bebona unkosazana Khuphi ezama ukungena kulo mhlangano ngoba ubungowesigaba atshe womuntu wonke.
Hayi, silokujabula sisilo umongameli wethu namhlanje lapha kontuthi ezazithunqa obezohlangana nama-citizens ezojabula nathi ukunqoba esakwenzayo kukhetho okade lukhona mhlaka 26 March 2022. Kuqinisa umhlangano ukuthi abantu besebenze ndawonye njalo bezimisele ukusebenza ngoba kulo khetho oluzayo umnyaka ozayo. So umhlangano nxa kuthiwa ngeprovincial assembly ngeprovincial council awusho umuntu wonke. Yebo, silamalunga amaningi emhlabeni kodwa abanye abayenelisi ukuthi beyenjani besiphatha. So simangele sizibona ubani uKhuphi emephandle ezama ukunjani ukungena. So into esuke yenzakala ukuthi umongameli ubonile lokho wamvumisa yena ukuthi anjani angene. Into eyenzakeleyo umhlangano thina sintshelwa eze-province sitshela ukuthi i-provincial assembly. I-provincial assembly layingenwa ngumuntu wonke.
Lingasitshela njalo ukuthi yikungani abanye bemvimbele njalo uze wangena njani?
Sengitshilo phela ukuthi umhlangano kuye nge-provincial assembly. Uma nge-provincial assembly ngabantu abanjani abangama-caretaker abakhona nda ezikhundleni zokukhethela. UKhuphi kakho kulezo zikhundla. Umongameli nguye umvumele ukuthi anjani angene.
Umnumzana Ntando Ndlovu uthi yena unkosazana Khuphi uselilunga lebandla le-CCC njalo akusela MDCT. Liyavuma lokhu ukuthi lilunga leni njalo liyakwazi lokhu yini?
Nxa elilunga le-CCC kamelanga ebekhuluma lawe, kamelanga ekhuluma lezintatheli zezindaba esithi ngizikhuluma sikaKhuphi. Nxa elilunga le-CCC umthetho uyawazi i-disorder leyo ngoba isikhulumisi sakobulawayo yini njalo ngikhulumela ibulawayo. Yikho ngitshilo ukuthi i-caretaker province ngoba umhlangano lo ungwe-public besiyawubize le-white kumbe le-amphitheatre lapho uyabe kunjani uyabuya abantu abaningi but ukuthi siwubizele e-McDonald's besikwazi ukuthi uhlangana ama-structures kuphela. So thina asithandi ukuthi abantu bethi nxa umhlangano ubize ukuthiwa ngowama-structures bebuye besaphazamisa besenzela ukuthi banike amintatheli indaba zokubhala. Umhlangano ungabizwa as a public meeting ungacabanga ngowonke umuntu. Yes, laba abanye abantu balelungele ukuthi banjani bebekhona. Saba leyinye i-problem last week lapho okwabuya abantu kuwumhlangano we-provincial executive sabona abantu abangangeni ku-provincial executive sebekhona egedini. omni watu piliche wakaisu kuchanisa omni mfano otongu kinache mkutante etuelilo kuze mkiliche ave security bata hai wena ngeena pagata panitinache lono wangeena pagata wawuzangu bedani lozi dagela ate lukone so betuelu kuti nga umisanga nukumbizu ngazo umbigo upumutu mkana lungu wama structures magube njara
liyabamukela yini unkosazana Khuphe labantu bakhe
umama uKhuphe ufake umbiko ukuthi yena uyilunga le coalition for change njalo uyi ordinary member amboni ukuthi ukhona umuntu ophikisana nalokho
lo umnumzana Sweden Chirohodza isikhulumeli sebandla lesisic kobulawayo. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isiphathamandla somanyano we-United Nations umnumzana Martin Griffiths uthi kufanele impi ephakathi kwele Russia le-Ukraine iphele ukwenzela ukuthi abantu besizwe njalo labo abacatshileyo bekhululeke ukuzihambela. Lokho kulandela ukukhulumisana akwenziwe lesiphathamandla sikahulumende we-Russia esibona ngezomvikela umnumzana Jagray Lavrov. Uhulumende we-Cameroon uthi abafuna ukuzibusa kulelo lizwe ama-separatists ahlasele imizi edlula i-12 eduzane lomngcele we-Nigeria ekuqaleni kwayo nale iviki abulala abantu abayisithupha njalo abeqophe abohlobo lwembororo abathi basebenza lamasotsha. Izakhamizi zeMathebeleland South zithi kwehluleka kwamapholisa ukuthi abophe amasela ezifuyo yikho kubangele ukubulawa kukamnumzana Justice Ncube owe-John West eGwanda obecatshangelwa ngumphakathi ukuthi kulesandla ekuntshontshweni kwabobabhemi. U-Albert Ncube usiphala oludaba ngugxileyo.
Umnumzana Justice Ncube ubhubhe ngolwesihlanu kuviki edlulileyo ngemva kokutshaywa kabuhlungu abahlali bemashaya phansi kwegunyu abedlula amathumi amabili bencedisana lezizalwane zakwelibutswana ezazilithumi lanye bemethesa icala lokutshontshwa babhemi. Izakhamizi esixoxelazo zithi sezile minyaka zitshontshelwa kungelanyathelo elithathwayo ukuze lawo masela abotshwe ayebhika ejele. Umnumzana Victor Spando isakhamuzi seManama njalo ngutshalimana wenhlanganiso elizana lokutshontshwa kwezifuyo eGwanda Anti-Stock Theft Association eGasta uthi kunganengi bebamba xhaka amasela ezifuyo kodwa eyekelwa.
From October to December, sikwazi ukuthola amadonki over 67 abetshontshiwe. Kwabanjwa futhi amasela afika kubo 10 to 15 if I'm not mistaken. Kodwa kusizwisa ubuhlungu ukuthi phakathi kwalawa masela alikho seligwetshiwe, bonke banikeza ibheyili bangaphandle. Kameko ezimbili abantu abahambe khona besiyadinga amadonki abo e-John Deep bafika baganyulwa kabuhlungu kakhulu, kodwa amacala avulwa amabili. Akukho umsolo osebotshiwe okwenzayo lokho.
Ngokunjalo umnumzana Siphanda uthi kuyadingakala ukuthi amapholisa asebenze ngendlela eqondileyo ukuze kungabe lokulahleka kwempilo zabantu mahlayana nje.
Sinanzelele ukuthi uVusa Mthophini ungomunye walabo evulela amacala kodwa unokubonakala ehamba labomthetho lamapholisa kodwa bengakwazi ukumbopha. Sicabanga ukuthi akube umthetho ukhona uyasebenza, akube konke lokho kasinakho. Silusizi kakhulu ngendlela umthetho ongasebenzi ngayo, ngendlela amapholisa angasebenzi ngayo, ngendlela ijudiciary yakithi engasebenzi ngakhona. Besicela ukuthi uhulumende asincedise kakhulu, especially abantu laba abatshontshayo benganikezwa amabheyili. Ngoba uma benikeza amabheyili mabe ngaphandle babuyela futhi behlukumeza futhi umphakathi.
Umnumzana Love Moncubo oyisakhamuzi seMatobo uthi ukuyekethisa kwamapholisa ukubopha amasela ezifuyo sekudala ukufuthelana okukhulu kungakho izakhamizi igcina zithatha umthetho ziwufake ezandleni zawo.
Amapholisa adlala amasela abupha amasela bebayekele bengasifiki kumbe nasemakhothi pho. Lokhuyana kuyasilimaza, kuyenza imeseji yokuthi bebone ukuthi sizondile, yiyo nale qakathekileyo ukuthi sizithathe kuthathela umthetho nje kancane nje siwufaka ezandleni zethu kungaba kabili kube kathathu bazaphakamisa amakhanda bebona ukuthi abantu bazondile yikho ke imbangela kakhulu umthetho sifake ezandleni zethu nguye uhulumente uyokwenzayo lokhu ukuthi thina size sizonde siyedlulise.
Umnumzana Ekemo uthi ukwehluleka kwamapholisa ukuvikela izakhamizi kubathiya besengozini kungakho izakhamizi kumele ziphume lamaqhinga okuzivikela.
Ukhumbule ukuthi silama-cases abantu abangu-2 abathathelwe izimoto, omunye wakhutshwa ilizwi watshaya wathathela itrak yakhe esuku khona phana, but the perpetrators have not been apprehended. So okusalayo kathesi abantu ukuthi bazivikele. Abantu kumele basebenzise everything ukudefend izifuyo zabo ngoba yikho lapho abaphila khona, abala amapentsheni, abala elinye ilifa besides izifuyo zabo. Into le izagcina vele ikaekunzimeni abantu bebulalana.
Umnumzana Amon Clinic ngathi ngukhansela ka-10 eGwanda uthi kukhona ukunuka santungwana esipholiseni.
Umphakathi uzamile ngamandla wonke ukuthi uncediswe ngamapholisa kodwa amapholisa let down. Into emangalisayo ukuthi abakhulu bakhona, kutsho ukuthi ukutshontshwa kwezinkomo lezi labo abakhulu intshontsho bebelithola from ama-genius abo. Ngempela ngempela umphakathi noma kuphi kwesigaba seBandebeleni asisela siqiniseko sokuthi silamapholisa oqobo.
Isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonya athi uthi uZulu kumele athiyane lo mkhuba wokufaka umthetho ezandleni zakhe kodwa abikele amapholisa lapho ethe waphatheka kubi. Umnumzana Nathi uthi basaluphenya udaba lokubulawa kukaJustice Ncube. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebumbe ikomiti eziphatha amandla zikahulumende ezaphenya udaba lokutshontshwa kwezifuyo zakwele Botswana ezizalwane zakuleli. Lokho kuza ngemva kokukhalaza kwamongameli wakwele Botswana umnumzana Mokgweetsi Masisi othi izifuyo zakibo ziyaphela ngenxa yamasele emngceleni wakwele Botswana leZimbabwe emnambapheli. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela namba wakho wembula
kukama
ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikaChris Gande we-Studio 7.
Lichona njani izilukandaba sidibana njalo uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Zimbabwe Community in South Africa. Umkhwananzi nguye obonakala emfanekisweni kamabonakude ividiyo ephathiswa ngamapholisa ukuphekela ixuku lezizalwane zakwele South Africa ebezimxotsha emhlanganweni obusenziwa phakathi kwazo lamapholisa kunye leziphathamandla zikahulumende wele South Africa kulandela ukubulawa kwesizalwane seZimbabwe edolobheni leDiepsloot.
Okwakuqala ngiyakuwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, siyabonga kakhulu ukwamukeleka ehlelweni. Kubalaleli bonke siyabonga.
Sibonile lapha eDiepsloot ungani ubufakwe ekhoneni lapha usuxotshwa emhlanganweni, ungasitshela ukuthi kahle kahle kuhambe njani?
Besibiziwe ngama-community leaders ase-Diepsloot ku-stakeholders meeting. Basithumele umyalezo laphana bathi hayi, bacela iZimbabwe Community South Africa ifike kulowo mhlangano. So nathi sifike laphana singabantu asibizwe i-community, ngama-community leaders bethi singama-stakeholders. Njengoba umphakathi wethu uhlala khona e-Diepsloot, ngikhishwa nje ngoba mangisukuma laphana ukuthi nami ngiphawule nami ngizama ukuaddressa isimo sokuthi umfo wethu lapho Elvis Nyathi obulewe lapho eDistrict ekhandwa ngamatshe wazowachiswa etshayelwa ukuthi akala maphepha ngapha ethesta ayiqala ukuthi uyisigebenga ngenxa yokuthi uke wazama ukubaleka nxa besibangena bafuna lawo maphepha. So ngithe ma ngizwika nje ukuthi ngingumuntu omele iZimbabwe Community South Africa, vele umphakathi wathi wavungama abantu basukuma abanye laphana vele sebefuna ukungihlasela amapholisa abavimba-ke asengikhiphela ngaphandle ngapha. Yingakho nje ngibona nje uminista laphana sebuya esezozama ukuthi azwisise ukuthi ngingubani, kanti kuhamba njani, kungani ngilaphayana. Ngichazela nje ukuthi sibiziwe thina, watsho nje ukuthi yena no umhlangano lo u-tense abantu bathi ukuthele-ke ubungafanelanga thina size laphana. Kodwa-ke hhayi, yikho kungikhiphe ngentuba kodwa ukuthi ngingumzimbabweni. Ma ngivele ngibutho nje lokho, uhle wavuka nje umsindo ziphakathi imithini angasalawuleyo.
Wona umumo unjani? Sikhuluma nje abantu badlela evalweni na? Sizwa kuthiwa bakhona abanye asebecabanga ukuthi babuyele ekhaya. Kukhona yini okuzwayo ngalokho?
Kuthensi kakhulu laphana eDistrict, ngoba umuntu waseZimbabwe nje umuntu ongasafunakaliyo laphana, abamfuni nje. Lelo hlelo labantu abangafuni abantu baseZimbabwe nje alisafunisenandaba nokuthi ule pepa umba ula pepa uyona mbawoni. Nje abamuntu abasamfuni, so abantu sebehlalele evalweni. Kulaba abafuna ukuphenduke babuyela ekhaya, angikezwa kahle kulokho. Kodwa-ke abantu bahlezi evalweni, sike sezwa i-odiyo lapha disecurator usise othi yena balele becatshile impela, bahambe bayalala egangeni, bese saba khona ukuthi kuyangenwa dobhayidobo kulokho kudingwa amaphepha.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Siyabonga kubalaleli, inhlangothi zonke zomhlaba. Libathandazele abantu bakithi, abantu bakithi basenkingeni enkulu. Sebephila okwenyamazana, behlala bethukile. Kulusizi kakhulu lokho. Siyafisa mpela ukuthi ngabe kunendlela mpela abantu bakithi into zabo zilungiseke, kungabi ukuthi baphila kanje, babulawa njengenyamazana nje kanje. Kambe isihluko esingaka sho ukuthi umuntu abulawe etshiswa ngepetrol, egejwe khonapho ekhandiwe ngamatshe, walinyazwa nonkosikazi eqetshulwe, waqetshulwa ngemvuko. Imbi le nto eyenzakala laphana, and sinethemba lokuthi uhulumende wase-South Africa uzokubona mpela ukuthi le sisimo esesiphila under sona asilunganga kakhulu.
Lo-ke bekungumnumzana Bongani Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele-South Africa, engowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami ngoChris Dande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sicubungula udlakela oluqhamuke kwele South Africa kuze kubulawe isizalwane seZimbabwe. Umnumzana Elvis Nyathi sixoxa lo nkosazana Gugunqube, umsekeli kamgcine sihlalo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane kwinhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-African Diaspora Global Network.
Bakithi behlukunyezwa ngendlela abahlukunyezwa ngakhona, sipatheke kabi kakhulu and asisuthiseki. Yayiphinda leyo ukuthi asisuthiseki ngendlela uhulumene abamba ngayo le ndaba. Ngathi ukhuluma enye into abesesuka yenze enye into, ngoba if le nto uhulumene ngempela ngempela ubengayifuni, engayifuni okweqiniso, uhulumene besibeke sifune amaboyisa ephelekezela izigebengu ezisiya basetha ezindlini zabantu. Besingeke sikubone konke lokho, ngoba angikaze ngibone okunhlanhla lasi bethi bona bayobheka okosantini kokopretoria west kokomafowes bethi bayobheka izidakamizwa, angikaze ngibabone. Kodwa babheke emalokishini okuhlala khona abantu abaningi. njengabanye abantu abamnyama basemzansi sifuna umongameli athi kuqhubeke ubala kube inkulumo yakhe bayisekelwe yizenzo zamaminista akhe
njengenhlanganiso kuyini eselikwenzile ngalolu daba
thina sesizamile sikuprocess yokuqala sikuprocess yokuya kuma human rights commissioners ukuthi siyovula icase against uminister wemafes ngoba sifila ukuthi inkulumo zakhe yizo ezinye ezenza ukuthi udlame lusukume kakhulu abantu bangaphandle bahlaselwe kakhulu okwesibili silokho sisaqhubeka njalo siyazama ukuthi sikhulumisane nabantu basemzansi ukuthi abantu bangaphandle akusibona izitha zenu akusibona abalenza libe ngabayanga sibona abalenza lihlupheke siyaqhubeka siyakhulumisana nabo nama-community leaders siyaqhubeka singi-engajana nawo sikhona kuma-community sikhona simile ngey'nyawo lapho kwenzakala izinto zonke ithumile jisuke ikhona sibhekile into esisikhulumayo sikhuluma into zokuzwa kuluma izinto esizibona first hand information ngoba siphansi thina la ku-ground thina njenge-African diaspora sicela ukuthi uhulumeni we-South Africa aconsider ukuthi into yonke ayenzayo kulabomama labantwana yibo abahlukumezeka okudlula wonke umuntu njalo uzwile lo ubhudi wami uthi yena amaphoyisa athole lo muntu esaphila sicela ukuzwa uminista yena wamaphoyisa lo mongameli welizwe bexwayisa amaphoyisa ukuthi makayenze umsebenzi wabo bengalayo inketha bethaa sicela lathi ukuphathwa njengabantu sicela lathi ukuphathwa njengabantu abane-dignity ngoba umthetho uthi wona awukwazi ukuthathela umuntu i-dignity yakhe ungathatha konke kodwa ukumthathela i-dignity yakhe awukwazi so sicela South Africa nathi nisiphathe njengabantu asizona izilwane asizona iy'nyamazana sicela nisiphathe njengabantu nathi sihlalisane nini bantu bakithi sihluphekile sizweni siselizweni lenu sicela lisamukele ngezandla zonke amaphoyisa makayenze umsebenzi wabo babophe izigebengu abantu bengavunyelwa ukuthi bethathe umthetho bewufake ezandleni zabo leso yisicelo sethu se-African diaspora njengeqembu siyabonga
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Gugu Ncube umsekeleli kamgcinisihlalo ugatshalo abesifazane inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-African Diaspora Global Network esixoxelayo ese-South Africa
ngele ezinye zendaba ebesikhokhela. Zakala njengomkhokheli welinye lamacele MDCT unkosazana Thokozani Khuphe uthi ibandla lakhe selingene kwele Citizens Coalition for Change kulandela ukuphatheka kwakhe emhlanganweni lapho bekulomkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa kobulawayo namuhla. Isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Sweden Chirowodza kobulawayo uthi bamangele bebona unkosazana Khuphe ebuya kule umhlangano ngoba ubungoyisigaba atsho womuntu wonke. Balokhu behlalele evalweni yabokuza e-Deep's Kloof e-South Africa kulandela ukubulawa kwesizalwane seZimbabwe kulelo lizwe kuthange. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.